Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemugovera gumiguru 31 2020 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Enda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndimi Rachel Tho ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu gumi nevatatu vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nedzuro. Magweta anorwira kodzero dzevanhu okurudzira hurumende kuti iferefete mudzimai wemutungamiri Auxilia Mnangagwa pamusoro penyaya yegoridhe rakawanikwa riina muzvare Henrietta Rushwaya. Studio 7 inoenda kumashonaland west uko kunonzi kwanetsa nenyaya dzeupombwe. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzotaura pamusoro pesarudzo dziri kuitwa muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Avo vanonzi nemagwaro ari mumapepa ari mumatare kuti ndivo muridzi wegoridhe rakawanikwa riina muzvare Henrietta Rushwaya apo vakasungwa vachida kuenda naro kuDubai zvisiri pamutemo. Mumwe wevasungwa ava vaGift Karanda vanonzi vakaudza mapurisa kuti goridhe raiva namuzvare Rushwaya raive raamai Mnangagwa. Tabata mutauriri wemapurisa Assistant Paul Nyati kuti tinzwe kuti vari kubata sei nyaya iri kupomerwa mudzimai wemutungamiri wenyika asi vati vanga vakabatikana patavafonera. Vanyati vatichizovafonera zvakare mushure memaminitsi makumi matatu asi patavafonera vanga vasisiri kubatika panharembozha yavo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mazinga vanoti nyaya iyi inofanirwa kuferefetwa zvakadzama.
Kana chiri chokwadi inenge iri mhosva iri kubatanidzira mudzimai wenyika amai Auxilia Mnangagwa zvichireva kuti mutemo unofanira kutevedzerwa negwara rawo uyezve pamutemo yeZimbabwe munhu mumwe chete asingagone kutomhosva ikono mutungamiri wenyika kwete mudzimai wako kutaura kuti amai Auxilia Mnangagwa na kuti vakupomerwa mhosva vanofanira kuti vaidayire kumatare edzimhosva yofambiswa nenzira inofanira kuti ifambiswe mhosva dzese zvisinei nekuti mudzimai wemutungamiri wenyika.
Munoona here matare achipa kurudziro yekuti mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa vange vachiferefetwa?
Ndo dambudziko riripo iro rekuti nemafambiro akaita zvinhu uoni matare kana mapurisa achikurudzira kuti amai Auxilia Mnangagwa vaferefetwe nemhaka yekutya kuti uyu munhu anoremekedzwa mudzimai wemukuru wenyika. Asi mutemo chaiwo unotaura kuti chero angave mwana wemukuru wenyika kana mudzimai wemukuru wenyika havana kumwe kuchengetedzwa kwakaitwa pamutemo kana vachinge vapomerwa kupara mhosva. Mapurisa anofanira kuti aferefete matare edzimhosva ozeya nyaya iyoyo kana vaine mhosva vopuwa mutongo wakafanira. Asi muZimbabwe iko zvino tinoona kuti vematare edzimhosva nemapurisa vanoita sekuti vanotya vakuru venyika kureva kuti nyaya iyi ichanetsa kuti itambwe nenzira yejekerere yemaenzaniso mukati meZimbabwe panguva ino yagwavaivo mutungamiri wenyika.
Imi segweta vamazinga ndezvipi chaizvo zvamuri kutarisira kuti zvinge zvichiitika? Takatarisa kuona kuti izvo nyaya iyi inotori mumatare, inotori mumagwaro ari mumatare pari izvozvi.
Chikuru chekutakatarisa kuona kuti zvichiitike ndechekuti tinotarisira kuti mutungamiri wenyika murume wamai Auxilia Mnangagwa vamunangagwa vacho vataure pachena vachikurudzira kuti nyaya iferefetwe kunyange zvavo paine mavo dzadomwa panyaya iyoyo izvi zvikataurwa zvinobatsira kupa masimba kune vanenge vachizengurira nekutya kuti vabate nyaya iyoyi kana zvichinge zvarambisisa pane paura kuti pachitogadzwa dare rinenge richifanira kuti ringoongorora chete nyaya yamai munangagwa nekuti pamwe vemutemo vanenge vatya ndozvingatongoitwa asi izvi zvinoda kuti mutungamiri wenyika achange ataura kuti pamhosva mhosva angava mudzimai wavo vakave vana vekwamunangagwa kana ichinge yaparwa ngaiferefetwe vanenge vapara mhosva vosungwa kana mukuru wenyika akadaro zvinosunungura vematare kuti vawane simba rekuita basa sebasa
hazvizooneko here sekunge mutungamiri wenyika ava kupindirawo mumatongerwo enyaya dzemumatare
kwete chiriko chete ndechekuti vataure pachena kuti havasi kupindura vari kusuduruka ndozvakakosha nekuti iko zvino vanhu vanitenge vachitya kangotaurwa zita remutungamiri wenyika panotoita kuti haana dziro vanhu votya kubata nyaya saka kana mukuru wenyika akataura kuti ini ndageza maoko handimo munyaya iyi itai basa sebasa anenge aine mhosva ngaabatwe aine mhosva yake izvi zvinosimbaradza kutenda kwevanhu kuti mutungamiri haasi kuzopindira uyezve vanhu havazodzingwi mabasa nekuti vamwe vanechitoa mabasa avo kuti tikada kuti tibatei mukuru ndo panoperera basa saka mashoko iwaya akakosha mashoko ekusimbisa kuti vematare vakazvimiririra ivo havasi kuzopindira vari kuvarega vachiita basa ravo nemazvo nenzira kuzvisinei nekuti pane mazita makuru ari kutaurwa paumbavha hwegoridhe
ko zvikazobuda kuti anga ari manyepo yekuti goridhe iri ranga riri raamai munangagwa chii chinofanira kunge chichiitwa kune munhu akabudisa mashoko iwaya
inenge iri mhosva kuti munhu apome munhu kuti aita umbavha pasina mhosva saka iyoyo imhosva inofanira kuti itarwe yoonekwa yakazvimiririra munhu iyeye ane achifanira kuti azodavira nekuti kutaura nhema pamusoro penyaya yekuferefetwa imhosva yekuvhiringa mafambiro etsvakurudzo dzenyaya dzemapurisa saka iyoyo imhosva yakazvimiririra iyoyo hainei kana vakawanikwa vasina mhosva munhu akanyepa anofanira kuti adavire panyaya yake
dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vachitaura vari parunhare vari kuBritain madzishe kumashonar and west anoti ari kushushikana zvikuru neuwandu hwenyaya dzeupombwe dziri kuitika mudunhu iri nunurai jena anotipa nyaya inotevera
mumwe wemadzisha nemukurumbira mudunhu iri vagibson jenami avanozivikanwa nerekuti mambo katiza gombo vanoti nyaya dzeupombwe ndidzo dziri kunyanya kuuya kudare ravo mambo katiza gombo vanoti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvenyaya dzavanotonga inyaya dzevanhu vanenge vaita zveupombwe sezvo nyaya dzakadai dziri kuwanda mambo katiza gombo vanoti vave kubhadharisa mari pamwe nezvipfuwo senzira yekuomesera varume vari kuputsa dzimba dzevamwe
so ndopamunonzwa kuti mambo katiza gombo vakaipa ndofunga mukatenderera meso munonzwa vachikutaura kuti ukatokanzi wemunhu waburana navo zvokuti kana propati iyi jena handikunyeperi ndinouya nezikonyeti kuti usare uri pagiraundi unzwe kurwadza kunoita kutora muimba yemunhu takumachaendo
mambo katiza gombo vanoti nyaya dzekushaya mabasa kwevarume ndidzo dzezvimwe zviri kukonzera kuti madzimai akawanda aite gumbo panze gumbo mumba izvo zviri kupa kuti dzimba dziparare
havasi kusapota vakadzi vavo vanotizvione saka nguva yaanoshayiwa mari mukadzi aakudawo zvepamusoro zvepaari kuenda kana vanenge vachiti ai ndinokupa mari zvangu ndinokuchengeta ndinoona sokunge life yachinja izvo hapana so I think this is zvokukonzera kuti dzimba dzipara vasi kuvatengera chikafu havasi plus vanhu vacho havana kutorova
ishe Wilson nemakonde vanoti dare ravo rinogara rakatonga nyaya dzakadai vanoti vari kutofunga kuti vabhadharisewo madzimai ari kuita gumbo panze gumbo mumba kuitira kuti vaderedze uwandu hwemhosva dzeupombwe dziri kuitika mudunhu ravo
iwo watora mukadzi womunhu bhadhara fora mukadzi wacho avegara ari muvhiriji imwe chete watora nani umurume wa alesi ya kutu mkazi wake ndo uyu haisi mwosa ya takati ee chitendere wa kutu wakazi wali wakadare wali wabadale nukutiswa antaka shao safata mwarifo badono aa mamoni nani njivai tamba na mkano umurume ya pana shaba kaitio wakutura nani umurume aa we watu wa mtemo aa wakazi wakatura umurume wabadale
Mambo nemakonde vanoti vanhu vanouya kuzochera zvicherwa mudunhu ravo ndivo vari pamberi kubatwa nemhosva dzeupombwe. Nyanzvi inoona nezvemagariro evanhu vachishanda neZimbabwe National Association for Mental Health vaIgnatius Murambidzi vanoti tsika nemagariro evanhu zvinogona kuvhiringwa nekusangana kwevanhu vane tsika dzakasiyana. Vamurambidzi vanoti dzimwe nguva vanhu vanowana vanoshandisa mukana wavo kumadzimai ane varume vanoshaya kana varume vasingakwanisi kuriritira mhuri dzavo zvakakwana.
Madzimai anodongo gara pane zvinhu zvakanaka munongozviziva. Izvi ndizvo zvinotoita kuti madzimai angotorwa avo vanokwanisa kuvaprovhaidha nezvese zvavanenge vachida.
Asi mumwe mudzimai amai Lucy achiri muutsva vanoita basa rekuyananisa vakadzi nevarume vanenge vasingawirani mudzimba uye vachishanda neNational Family Planning Council vanoti vakadzi havaite zvikomba nekuda mari kana kuchengetwa zvakanaka chete. Amai chiri muutsva vanoti dzimwe nguva mukadzi anenge angodawo mumwe murume kana kuti vanenge vachitsvaka kuguswa pabonde zvinenge zvisingaitwe nemurume wavo mumba kunyange vasingazvikurudzire.
Kune vamwewo vokuti itse tongoti pakutaura mumwe munhu anenge atongoriwo nespiriti iri paari ongofunga kuti akwanisa kugutsikana nemurume mumwe chete anenge achifunga kuti akandipachiva uyu zvitonoma kuti ndine ndine uyu ndine ndine uyu zvinomupa kuramba achida kubuda because akwanisa kugara nemurume wani anga achingoti zvaona anongochiva pambachona mumwe mukadzi anitori pakuaprocha varume chete kuti akaona murume anenge achiaprocha zvimwe zvinhu zvaanenge achida zvinhu zvemanga manga zvokuti mumwe wachoona anenge achitaka zvokuti asugutsikane even bonde nemurume wangu munhu ari raita anoita zvese but asugutsikana pakati saka marizini evakadzi akawandisa.
Hatina kukwanisa kuwana uwandu hwevanhu vari kurambana mumatare edzimhosva dzepamusoro nenyaya dzekusavimbika asi nyanzvi munyaya dzemagariro evanhu dzinoti zviri kuitika kumashonaland west zvinhu zviri kuitikawo mumatunhu ose ari munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Apozwa resarudzo yemutungamiriri weAmerica riri kusvika nemusi wechipiri. Vari kumirira bato reDemocratic Party musarudzo iyi vaJoe Biden vari kutungamira zvishoma muongororo dziri kuitwa munyika yose. Vari pamberi pemumiriri weRepublican Party musarudzo iyi uye vari mutungamiriri weAmerica pari zvino vaDonald Trump. Vanhu vanodarika mamiriyoni makumi masere nemaviri vanonzi vakatovhota kare, vamwe vachishandisa poso, vamwe vachinovhota munzvimbo dzekuvhotera mumatunhu avo.
Tiri kuona takamiririra chaizvo kuti dai zvafamba zvakanaka kuti zvido zvevanhu zvinge zvinoitika muno muAmerica, vanhu ngavasarudze mutungamiriri awanoda wakasununguka. Saka tiri kuona kuti dai zvikaramba zvichiita zvakanaka tinogona kuita sarudzo yakanaka muno muAmerica.
Zvii zvamunoyemura pamafambisirwo ari kuitwa sarudzo dzemuno muAmerica?
Chandinonyaya kuyemura ndechekuti mapato ese ezvematongerwo enyika, maRepublicans nemaDemocrats, ane mukana wekuenda kunotaura zvavari kuda kune wanhu wavaroda kuti wavavhotere wakasununguka pasina zvibingamupinyi zvinenge zviripo. Izvozvo zvinoyemurwa nekuti vari kutarisira kuti vazosarudzwa vanenge vane mukana wekutsanangura kwonzora wainaro kana kuti sei wachida kuti wasarudzwe kutungamirira nyika yeAmerica.
Toti vaDonald Trump vasarudzwa zvakare musarudzo iyoyi, munoona here mitemo yeAmerica ichishanduka takatarisa mamiriro akaita zvinhu kunze kwaAmerica?
Tichaona kuti mitemo ichashanduka zvakanyanya vaDonald Trump wakasarudzwa nekuti wanga wachigarai wachitaura wachiti kunyanyanya dzeimmigration. Wanorangidza vaDonald Trump kuti hawafarireba vamwe vanhu wasiri zvizvarwa zveAmerica. Ndinoona kuti mitemo iyi tasandurwa kunyanya kune wana wechikoro wanobva kune dzimwe nyika wanoda kuuya kuzodzidza muno munyika United States. Ndinofungidzira kuti mitemo ipapo ichachinjwa zvikuru zvekuti zvichange zvaakuoma kuti vanhu vanobva kune dzimwe nyika vazopinda muno muAmerica vachidzidza vakasununguka uye kuti vazokwanisawo kuona mabasa kana kushandisa mukana wendoumboripo wekuti kana munhu apedza chikoro anombobvumidzwa nemutemo wenyika ino yeAmerica kuti ashande kwegore asati baaenda kana pamberi pane zvidzidzo zvake kana kuti asati adzokera kunyika yake.
Takatarisawo kuna vaBiden kana vachinge vakunda musarudzo iyoyi, munoonawo mitemo yavo yakamira zvakadii takatarisa zvinenge zvichiitika kunze kwaAmerica?
Ndinoona kuti waBiden wakabudirira pasarudzo idzi. Amerika ichadzokera pane zvayakanga iri, inova nyika inyika yemaimmigrants. Ndinoona kuti wanenge wachida kuti Amerika idyidzane nedzimwe nyika dzakatenderedza kana dzepasi rose zvakanaka, kuti ndozvavari kutsanangudza iwo kuti vanoda kuti Amerika iite iyo sezvainge ichigara ichiita kare kuti inyika kuwirirana nenyika dzepasi rese. Saka ndinoona kuti vachada kuti sarudze kusandure mitemo yenyika kuti nyika yeAmerica idyidzane zvakanaka nepasi rose.
Tichidzokera kuna vaTrump, ndezvipiwo zvamunoona zvakanaka zvamunotizvo vakasarudzwa munhu achakwanisa kuita chakati nechakati?
Ndinofungidzira kuti zveupfumi zvichida tiri kuona kuti wakatanga zvakanaka pazokanganisika hapo nedenda ranetsa pasi rose recovid-19. Semunhu anoita zvemabhizinesi, munhu anenge anonzwisisa zvekuti mabasa anofamba sei nezvimwe zviri kufamba sei. Asi tichizoonawo pari zvino mabasa acho haakuchisinaba, uye kuna vanhu vakawanda vasina mabasa nekuda kwechirwere checovid-19. Saka ndinofunga kuti wakadzoka waTrump zvichida kana denda iri raita zviri nani, mabasa zvichida anogona kuzosanduka uye anogona kuzonyutswa, vanhu vakawanda vachikwanisa kuzoenda kumabasa vachizviriritira.
Ko, zvishomawo zvamunoshuvira kuti vaBiden vakasarudzwa vachange vachiita ndezvipi?
HawaBiden munhu anoratidza kuti anoda kubatanidza zvizvarwa zveAmerica zvese zvisina nebasa rekuti munhu uyu rudzi rwake nderwupi, muchena here, mutema here, anobva kupi. Ndinoona kuti waBiden wanogona kuti nyika yeAmerica inge inozobatana ichishanda iri pamwe chete pane marudzi akasiyana-siyana.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paFriends University kuKansas, Professor Moses Rumano, vachitaura vari parunhare vari kuWichita kuKansas kuno kuAmerica. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Mwadhana Mwaluwa vanogara ivo kuPennsylvania, uye vanova mumwe wemadzimai vari kutarisira kunge vachivhota musarudzo dzemuno muAmerica dziri kuitwa idzo nemusi wechipiri svondo rinouya. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Mwaluwa.
Makadii vateereri?
Mungatitsananguriro kuti imi tinoona kuti mati muchange muri kuvhota svondo rinouya, zvii zvamuchatarisa pamunhu wamunenge muri kuvhotera?
Ndiri kunyanyotarisira kuti ndiri kuda munhu anobatanidza vanhu, nekuti vanhu vakatsamwa nenyaya dziri kuitika usasununguka pakuvhota nekungosawirirana kurimo munyika. Saka ndanga ndichifunga kuti ndikazonyatsotarisisa ndoona munhu ari kuda kubatanidza vanhu ane urongwa hunoita kuti utano hwevanhu huenderere pamberi, uyezve achagadzirisa chirwere ichi chanetsa checovid-19.
Tichitarisa icho chirwere checovid-19, mungati mapato maviri aya emadhemokrati nemarepublican semaonero enyu abata sei nyaya iyo yechirwere ichi?
Ndiri kuona kunge marepublicans havatonyatsochi tora kukosha kwacho kwachakaita neutachiwana hwacho hunobatira zvakanyanya-nyanya. Vari kunyatso chitarisira pasi asi icho chine simba saka ndikona ange vanhu vema democrats vari kuchitora sekutorwa chikwachinofanwa kuita kuti chinhu chinotapukira chinoda kugadziriswa chinoda kuti vanhu vapfeke iwo hatinotiwo mamask maface covering anoita kuti tisakosorerane kana kutaurirana nekuti vanhu vagare vakapatsanuka vachiteerera mitemo kutira kuti utachiwana hwacho husabata zvakanyanya kune vanhu
tinoona vazhinji vanotaura ivo nyaya yerusarura kuti ndo imwe iri kunetsa nenyaya yeava kuti yevapoteri kana kuti vanobva kune dzimwe nyika imi muri kuona sei pamuchaenda kunovhota muchange makatarisa zvimwe zvakaita sei zvakamira sei
ndichange ndakatarisawo munhu ane anodawo kuti vanhu vapoteri vabatwe zvakanaka vachipiwa kurudziro yavo zviri pamutemo nekuti kudzvinyirirwa kuti vasakwanise kuti vapinde kana vachibvumirwa nepamutemo
tombotarisa kuti imo muno muamerica pane zvimwe zvinetswa zvakawanda zviri kunzi nevamwe vachange vari kuda kuti zvigadziriswe pane here imi semudzimai zvamungada kuona kuti dai izvi zvagadziriswa uyezve tinotarisa kuti pane mudzimai akawanikwa achidomwa kuti ave mutevedzeri womumwe weavo vari kukwikwidza vaJoe Biden izvi makazvitambira sei
ndinonzwa kufara chose kuti munhu wemudzimai ndiye achaita vice president kana vakabudirira zvinokurudzira zvinoita kuti vana vedu vasikana vave netariro yamangwana kuti hapana chinokuita kuti usasvike paofisi yepamusoro kana uchida uyezve chinhu chinonyanya ndirwadza ndechekuti dai vanhu vese vachikwanisa kuwana health care ndinoda kuti munhu wese akwanise kuva kuti health care ive iri right not privilege kuti munhu wese akwanise kurapwa paanokwaniswa ndofunga ndo zvinonyanya kuita kuti tirware nokuti tinozoenda taakunofa taakurwarisisa saka hatikwanise kurapika kana covid ikakubata haukwazokwanisa kurapika nenguva nokuti unenge uchirwara kare
tombotarisa zvimwewo imi semadzimai muri kukwezvera vamwe here vanobva kuZimbabwe kuti munobatana muchinovhota
tiri kushandisa mawhatsapp matext messages tichiti vasikana handei kunovhota handei kunovhota souls to the polls handei kunovhota vachitaura kuti ai vasikana tiri mugwara ngativhotei tivandise zvinhu
vazhinji vamwe vari kuti ivo vari kutarisa kuti musi wechipiri uyu muchabuda vanhu vakawanda imi makagadzirira sei tichiona kuti inguva yecovid-19 parizvino pamuchaenda kunovhota
ndakagadzirira kaplastic kangu kane maface covering angu kane mahand sanitizer plus ndichamukira kuti ndikwanise kubata mutsetse ndive ndiri mumwana wokwanisa kusvika kana kuma5 am chani kumambakwete
imi mwoyo wenyu uri kuona kunge zvichabuda sei
nezvakaitika mugore ra1920 noko but mwari vachati vanhu
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu.
Rugamuchire nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekubata munyori wesangano reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association kana kuti ZAPTA rinove sangano rinomirira vashandi vari mubazi rezvekurima vazivai ishe Joe kuti timbonzwawo matambudziko avari kuchema nawo sevashandi vehurumende. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaJoe.
Mazvita henyu.
Mungatudza kuti zvinhu zvakamirawo sei?
Mazvita henyu. Panguva inoyi zvino zviri kufamba paurongwa hwakarongwa nehurumende kunyanyanyanya urongwa hwepfumbudza. Vadhumeni ndo vatiri kuona vari kushishinika. Mukatarira pamunenge makatomira muri muno munyika yedu yeZimbabwe pese pane makomba. Iroro ibasa romudhumeni. Asi chichemo chevadhumeni chinoti havasiri vanhu vanogona kuramba basa asi zvikwanisiro kana zvisipo basa rinoita seyarambwa havana zvokushandisa izvozvizvi tinoita inonzi post harvest vari kuongorora mumasurveys pamusoro pezvirimwa zvakarimwa munhu wakakuwa zvakadii asi inguva yecovid corona iko zvino izvi information iri kudiwa kumahofisi nenguva vanoshandisa mafoni avo vanoshandisa makombiuta zavo hurumende haina kuvapa izvozvo tinotodawo kuti dai hurumende yavapa matablets ekushandisa
ko tichitarisawo panyaya dzemihoro nemagariro emushandi ari kubatsira zvekurima iroro imi makamirawo papi
mushandi weminister of agriculture Ngomajonga uri kunonga sose nomuromo mukatarisa mareserva mavaro raramo dzavo dzongoita sevanhu vakarashika makosis ekuita havana zvikwanisiro zvepamba pavo ivo pavanogara zvingava kudya chaiko zvingava vana vavo kuti vapfeki inyaya yemihoro yedu yakapera simba chikumbiro chatinongova nacho isu ndo chikumbiro china vamwe vose kuti taitawanawo mihoro yedu yadzokawo pa520 United States dollar iyo yatakambenge tichiwana iyoyoyo kana tikaiwana aiwa isu basa redu harigoni kumira tinoramba tichiita basa
muri kuwaniswawo here mukana wekugarawo pasi nehurumende muchitaurawo zvichemo zvenyu izvi
hurumende tinogara nayo pasi nguva nemisi kuapex tiriko tinenge tichitokurukurawo nazvo pamusoro pezvinotinetsa kunjnc tiri mhemba tinosangana nayo hurumende asi tiri kutotambura nokushushikana kuti toita sei nokuti tisinonyanya kuita basa rehurumende rakatomirira kugutsa ruzhinji rwehurumende zvokuti tionekwe kunotova kutoshinga chaiko ndinoona vanhu vanongoziva nezvamaticha kwete isu asi isu ndisu vagutsi venyika ino taikumbira kuti dai hurumende yaonawo madhomeni yaonawo vashandi veministry of agriculture
vamwe vanoti madhomeni munenge mune mukana wakatinakei nekuti munowaniswa pekugara nehurumende zvii zvamungataura pamusoro pedzimba dzemadhomeni
dzimba dzemadhomeni dzongoita sedzimba dzakasiyiwa dzatingati isu matongo inongova miswe nemiswe izvozvizvi nguva iyo inoyemvura zhinji dzakatogwa nemhepo pangotanga kunaya mvura mudhumeni kana asina kutozvigadzirira hapana unomugadzirira vamwe ndevanotozodamwa kunzi aiwa vaivo mogara muno pakansela kunenge kunogarika vai mugari pachikoro chino ungopawo zvirumu pachikoro izvozvo izvo tiri kuti madhumeni haana pokugara madhumeni chero dzimba dzacho dzimwe dzavanoonekwa vachigara tauro remagetsi rinodarika nopo 1 meter 2-3 meters imba yake iyo inenge asitomborina kana magetsi asi ichiinda pane imwe imba yomushandi wehurumende inenge ine magetsi tachikumbira hurumende dai yatichevukawo ipapo
iro sangano renyu rine nhengo ngani vazho
pari zvino izvi tine mamembers angava pasi kana kukwira pe3500 uye tinobata tiri musangano reapex kanzu
shoko ramungasiyirawo vateereri pamwe nenhengo dzenyu pane inonguva
shoko rangu nderokuti mudhomeni haana kurashika unomumiririri vari mumahofisi supporting staff havana kurashika vanovamiririri unotsaira ariko kuministry of lands agriculture haana kurashika unomumiririri chataingokumbirisa kwavari ngavaite mwoyo murefu mamembers edu isu tichamira nemwi taikumbira kutoti iwo mamembers mazhinji mamwe asati atijoina tinotokumbira kuti vatijoine tiende nouwandu hwedu kundojoina zapta kuti tigowana vamiririri vedu vanotimiririra tose tifambe pamwe chete mazvita yenyu vajonga
aiwa tinotenda zvikuru vazhou avo vanga vari munyori wesangano rezimbabwe agricultural professionals and technical association kana kuti zapta rinomirira vashandi vemubazi rezvekurima vazivai ishe zhou muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc
ngatisanganei zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com ini ndini Rei Choto
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Namukela kuStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 31 kuMfumfu 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emerson Mnangagwa ukhuthaza abantu ukuthi besebenze ngokuthembeka njalo benqabele inkohlakalo. Umzimba kaMofi obe ngumhlabeleli olodumo womgcini Calvin Nhliziyo obhubhe ngesonto edluleyo ubhodabhodiswe namuhla edolobheni lakoBulawayo. Wathi usibonisiwe sithole weqembu le-IASA osanda ukubhubha wangcwatshwa namuhla. Sizalithulela ukuphathelane lomkhuhlane we-COVID-19 kanye lokusilela kwamanzi edolobheni lakoBulawayo.
Edolobheni lakoBulawayo yisiyaluyalo phansi phezulu, abantu bahluphekile. Kunjalo ke yabica ukuthi bazidingela amanzi endaweni ezijiyeneyo baye kuthi cwi ezifudlaneni lezi ezingabe zivela amanzi anxa engcolile. Abanye njalo bagqa khona mfana emasontweni la amanye asencedisa abantu ngamanzi.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. UMongameli Emerson Mnangagwa ukhuthaze isiphathamandla esibona ngogatsha lwamajele kuhulumende olweZimbabwe Prisons Correctional Services, uMnumzana Moses Chohovo osanda ukukhethwa ukuthi aqhubeke ngenhlelo zentuthuko ezasungulwa uMnumzana Paradzai Zimondi osechiya lesi isikhundla. Umsakazo weZBC uthi uMongameli Mnangagwa ukhulumela amazwi entaba zinduna lapho agcizelele khona ukuthi eleZimbabwe kufanele lisebenze ngokuthembeka lenqabelele nkohlakalo. Umzimba kaMofi obe ngumhlabeleli olodumo umgcini Calvin Nhliziyo obhubhe ngesonto edluleyo ngemva kokutshaywa imota ubhodabhodiswe namuhla edolobheni lakoBulawayo laduzane langakibo eluveve lapho akhulele khona ukuze abantu bemvalelise phambilini kokubekwa kwakhe kusasa emathuneni eLady Stanley Cemetery. Lokho kuvezwe ngumnumzana Ezra Chisa Sibanda okukomithi eqoqa okuphathelane lalolu daba. Kwakhiwe indawo emavinkilini eluveve lapho uMofi ayekwejisa khona, abahlabeleli bacula ngendlela yokumvalelisa. Kukhangelelwe ukuthi kube lenkonzo eBulawayo Amphitheatre kusasa ngehola lesitshiyagalolunye ekuseni u-9 o'clock andubana ayingcwatshwa. Lokhu kwenzakala amapholisa esithi kulowesilisa ozinikele kubo othi nguye owayitshayela imota eyagxoba uCalvin njalo asadingisisa ngalolu daba. UMoyi usibonisiwe sithole weqembu le-IASA yena ubhubhe ngolwesine ungcwatshwe namuhla emathuneni e-Athlone koBulawayo. Munye ngamunye umhlabeleli uchiye umntwana oyedwa osakhulayo. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebehlaselwe ligciwane le-COVID-19 elizweni sebesedlula inkulungwane eziyisishiyagalombili lamakhulu amathathu i-8,362 njalo inani lesebabulawa yilo mkhuhlane selokhu waqhamukayo bangamakhulu amabili lamachumi amane lambili i-242. Lokhu kulandela inani labantu abalichumi lantathu abatholakale behlaselwe yileli gcikwane koBulawayo eManicaland, eMashonaland Central kanye leMidlands. Umanyano wezinkonzo oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuzaphathisa indawo lapho okulondolozwa khona abantu abasahlolwa igcikwane le-COVID-19 koBulawayo ezibalisa eLangeni, eThorngrove lakwezinye indawo kuleli dolobho ngemva kokuqhuba inhlelo ezifanayo emaphandleni. Inhlanganiso le siphathisa indawo zama quarantine centers ezigabeni zeMathabeleland North, South kanye le Midlands njalo ithi yesabela ukuthi igciwane leli lingamemetheka njalo ngoba abantu sebezinzile abasalandeli iziqondiso zokuvikela iCOVID-19. Emaphandleni sebephathise ngempahla ezivalisa imbeda ewatshekayo, ukudla, imithi yokugeza izandla, inhlelo zamanzi, impahla zabesifazane zokusebenzisa nxa besemfuleni kanye lokwakha ama-solar panels eBeitbridge. Umqondisi walinhlanganiso umfundisi uSeni Sibanda uthi sebevumelene ukuthi beluleke abasebenza kulezi ndawo njalo besungule inhlelo zokuvikela abesifazana labantwana njengoba bethe gwaqa ndawonye labesilisa.
Kobulawayo sibonile ukuthi ama-cases ngathi seqansa sekhwele siyaphezulu. Lokhu ngabe kusenziwa ukuthi banenge abantu asebebuya bevelele eGoli. Ikanti lakho njalo abantu kathesi abaningi abasagqoka ama-mask. Bayahlangana abantu ezimoteni, bayahlangana kubo-Zupco, bayahlangana kuma-supermarket bengagqoka ama-mask. Ama-cases ethu sekhwela. Ngikhuluma kanje sesiqalisa njalo ibulala sizayisiza ukuthi sibancedise lapho abantu abagcinwe khona, abanye baselangeni, abanye njalo siyakwazi ukuthi abagulayo basetonegrove nakwezinye izibhedlela. Ngakho sina sithena hayi sizabanika njalo iy'ngubo, sibanike ama-sanitizer, sibanike zonke izinto abazidinga, ama-gloves lakho konke ukuze umsebenzi wabo ube lula. Into esifuqa ukuthi senze lokhu kathesi ikakhulu sigijima kanje kungenxa yokuthi sesinanzelela ukuthi igciwane leli ele-COVID-19 singathi sokusiba le-second wave, sokusiba lebanga lesibili lapho seliqhubeka likhwela limemetheka lisiya phambili. Njalo siyananzelela ukuthi ukuvula kwemngcele kwamabhoda kutsho ukuthi abantu abaningi sebezagcwala.
Indawo lezi zinjani isimo sazo?
Ngendlela abantu ababuya bevelele eSouth Africa kumbe eBotswana besuswa emngceleni yethu bengeniswa kuma-province kutsho ukuthi ama-quarantine center abelokhu egcwala abantu. Abane njalo ngababuya bengayenzanga i-testing. Ikanti njalo sinazelela ukuthi bona abasebenza khona pha ema-quarantine center, omongikazi, abantu abaklinayo labanye, labo badinga kathesi i-psychosocial support ngenxa yokuthi kusebenza endaweni leyo ku-traumatic. Uyabe umuntu esebenza esesaba ukuthi namhla ngingavuka lami ngithole umkhuhlane. Enye into njalo esincedisana labo yikuthi omama labantwana babekhona bengavikele kanjani ukwenzela ukuthi ngenxa siyakwazi kuya sokuhlangena abantu abayehlukeneyo baba bekhonapho. So besincedisana khonokho ukuthi omama singabancedisa njani ukuthi bavikeleke.
Lo ngumfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, sixoxela ekobulawayo. Ukusenjalo isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube, usichazisela ngendlela abahlali baleli dolobho abaziphethe ngayo ngesikhathi amanzi esilela.
Edolobheni lakoBulawayo yisiyaluyalu phansi phezulu, abantu bahluphekile. Ngokunjalo ke uyafica ukuthi bazidingela amanzi endaweni ezijiyeneyo, baye kuthi cwi ezifudlaneni lezi ezingabe zithwele amanzi lanxa engcolile. Abanye njalo bagwaqa khona phana emasontweni la amanye asencedisa abantu ngamanzi. Kube sokusithi ke kuboZupco abantu bathwala uZupco aza abe le standing. So ngezinye indlela sokuminyenwe, kuhlala kuminyene lapho abantu abakhona emabhasini, emthonjeni, lezibholaneni lezi ezinye ezijiyeniwe nje abantu abakhakizwa amanzi. So khonokhuyana kwenza ukuthi vele i-COVID ngayiloku memetheka izamemetheka. Sibize sikhangela futhi kule edolobheni phakathi abantu nxa bethengisa sebebuyela ezindaweni zabo sokuminyene. Phinde sikhangela ukuthi izikolo sezivuliwe, zivuliwe njalo izikolo kababalisi labakho ezikolo. Okwenzakalayo ukuthi abantwana bazangena kuhle bethini ispace ye-1 meter apart babe sebesemaklasini. Ngenxa yokuthi emaklasini ababalisi abakho abantwana sebesondelelana, sebezixoxela, sebebodwa phela. Anti kuko mhlawumbe kazelusile laphana ukuchakide kuchelesile. So ngokunjalo ke igciwane asoze liyekele ukumemetheka ngazo lezo zizathu.
Sesikhuluma ngalo lelo gcikwane, abantu lokho beqaphela yini izixwayiso zokuvikela ukumemetheka kwalo?
COVID-19 ilokhu ikhona. Sikhuluma nje koBulawayo amanani alokhu eqansa. Ungananzela abantu asebethe bangena ezibhedlela kumbe singathi bagciniwe lapho kugcinwa khona laba bantu abale COVID, inani lakhona liyaqansa. I-COVID isesekhona njalo kathesi okwenzakalayo ukuthi abantu sebekhohliwe ngayo i-COVID ngenxa yokuthi kuyachisa. twinde sikhanya le nhlupho zamanzi ezabantu abahlangana lazo kobulawayo abantu yafika bethe cwi ezifudlazani ezifuleni zona ezizabe zithe zaba lamanzi kumbe ezibhuraneni ivele kambona ukuthi abantu basakhumbula ukuthi kule nto okuthiwa yikhefu ngoba ngilakhathi esingaphuma phandle nalapho endihlala khona abantu bathutha amanzi lezifudlaneni kuze kusi ngenxa yokuthi amanzi naye ngekho endlini akuhlaleli.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ikhansili yaleli dolobho ithi isalungisisa udaba lwamanzi njalo ikhuthaza abantu ukuthi behlale behlanzekile ukwenzela ukwenqabela imikhuhlane efana lesihudo. Sokuvote izigidi ezigidi zabantu kukhetho lokudinga umongameli weMelika phambilini kwelanga elibekelwe lomsebenzi ngolwesibili oluzayo. Abancintisana kulolu khetho ngumongameli Donald Trump webandla lama-Republicans kanye lomnumzana Joe Biden welama-Democrats labanye. Abantu abanye bavota mathupha kuthi abanye bethumele incwadi njalo incwadi zithi kulobunye obuhle lokungakhwabithekiyo ngalolu hlelo. Ububiko amavoti edlula isigidi alakho okungemukelwa ngoba kulendlela okufanele amaphetshana okwenza lokho agcwaliswe ngayo njalo afike ngesikhathi esithile. Umzekeliso walokho ngumnumzana Tom Moore oweWoodbridge, Virginia, otshele umsakazo weVoice of America ukuthi uthole incwadi emazisa ukuthi iphetshana lakhe avote ngalo belingagcwaliswanga kuhle ngoba engalisayinanga. Uthi ucabange ukuthi kungcono ayevota mathupha kulokuzama ukulungisa leli phepha okutsho ukuthi baningi abadibane lalolu hlupho. Ngakwelinye icele umongameli John Magufuli weTanzania usebuyele njalo esihlalweni ngemva kokunqoba abencintisana laye kukhetho umnumzana Thundu Liso webandla eliphikisayo eleChadema Party ngamavoti amaningi kakhulu. Ulo wesifazana odinga umalumakhe ongabonakaliyo asizweni ukuthi ngubani.
Ibizo lami uMakarati Ndlovu, ngiseFatima eLupane, eFatima Mission eLupane. Ngidinga umalume wami uthiwa ibizo lakhe nguAmos Sacha Ncube, ngumuntu nje ongani igagwananga engqondweni. Wayehamba ngenyawo ulempabanga nje ulenwele zakhe ezingani zingamahlahla uselenyanga singamboni. Siyacela ubani ongaba embonile endinte kunamba ezithi 071-55-75-669 lapho ethi mzela khona simzela ingani uthiwa ngani use cross date. Siya ngiyacela ongaba embonile engangithinta kunamba zinalezo. Yabo.
Yebo ke lingaphathisa labo abambonileyo njalo abafuna ukumbona ukuthi ubuke kanjani lisivakatshele kukhasi lethu leFacebook kuVOA Ndebele.
Lamlela ndwandwe lamlela lamlela mshweshwe.
Ugatsha lukahulumente olubona ngezokulima olwe-agritech luthi inkomo ezifika phose amakhulu amahlanu i-500 ezansi eMathebeleland sezifile ngenxa yendlala njalo ingcwethi kwezokulima zithi utshani abumilanga ngoba izulu eline kulinyanga belililutshwana. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi kwezokulima kugatsha lwe-agritech zithi inkomo seziqalile ukucuba endaweni ezithiyeneyo ezansi emaNdebeleni ikakhulu eBeitbridge ngenxa yokuswelakala kwamadlelo kanye lamanzi. Umnumzana Zondani Mchemwa, ingcwethu kwezokufuywa kwenkomo ezansi emaNdebeleni ugatsha lwe-agritech, utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi sekufe inkomo ezingamakhulu amane lamajuma ezishiyagalombili lasikhombisa 487 lonyaka. Umnumzana Mchema uthi lanxa isimo singanene kulanyakenye abafuyi benkomo kumele bathenge isikuba ukuze zingafi njengoba utshani bungakahlumi endaweni eziningi. Umnumzana Gerald Chakalisa oyisakhamuzi seludumba eBeitbridge East uyakufakaza ukufa kwenkomo.
So le drought iminyaka emibili ilandelelana izifuyo ziyawa, ezinye ziyafa, abanye bazama ukulima ukudla ukuthi ukwanise ukufida izifuyo zabo ukuthi zenelise ukuphila ikakhulu inkomo imbuzi ziyakwanisa ukuphila but ikakhulu inkomo yikho kule nkinga enkulu kakhulu khona.
Uphinde wathi kuyadingeka ukuthi uhulumende abambisane le nhlanganiso ezizimeleyo ukuze inkomo zingathabalali njengalokho okwenzakala nakenye.
Into engayicela kakhulu ukuthi nakuthi even uhulumende ngayikwanisa ncedisana lama-NGO siyakhathisa lama-NGO anika abantu utshani ukuzama ukusupplimenta ukudla kwezifuyo ngoba ungeke lwenza njalo utholakala uncedo from abakwanisayo nalawa ama-ingxenye zikahulumende nama-NGO kungaba le national disaster sibili.
Umnumzana Sifanjani Moyo oyisakhamuzi efulunywe avoke eInsiza South uthi ukwanda kwabantu ezigabeni lasemaplazini sekudala ukutshabalala kwamadlelo.
Zikakile inkomo zesabeka njalo namadlelo aphelile abantu loke besakha begcwala indawo yonke amadlelo yakhela emadlelweni so ngakwethu amadlelo lokhu esiwainveda akusela amadlelo lalapho esasithi sisuke siye lagisa khona isikhathi sendlala endaweni ezinjengabonyezi emapulazini eshamba ngapha sokwahlala abantu akusavumi nje akuqala esasive sijale ukukwenza.
Uphinde wathi kuyadingeka ukuthi uhulumende ancedise izakhamizi ngesikuba ngoba sile ntengo ephezulu.
Isimo sibi lokuthi hhayi angazi lami nokuthi uhulumende ngathi ancedise ngani khona lapho kumbe singathi anika abantu istokfidi kumba faka ama-points athengisa itokfidi labo abantu abazabe thenga khona maybe nge-cheap price yikho mhlawumbe umlando engawufaka uhulumende ngoba izulu alikho.
Umnumzana Butler Sinkala oyisakhamuzi esiliko ematshetsheni eGwanda North uthi emangeni wabo bakhala la ngemikhaza.
Lo nyaka inkomo zalapha ematshetsheni hayi zinhle iningi lazo ezindala zicakile amanzi izulu liphangisile ukuna akhona laphana lalaphayana amahlamvu ezihlahla sehlumile hayi kuya kuhle kakhulu. Uhulumende angasincedisa ngedipa imkhaza lo nyaka eminingi kakhulu yikho nje angasincedisa ngakho.
Abogatsha lwezokulima ezansi emandebeleni bathi nakenye kufe inkomo ezedlula inkulungwane ezingamathumi amabili lanhlanu 25,758 iningi lazo e-Bed Bridge ngenxa yokusilela kwamadlelo kanye lamanzi kubangelwa ungani kuhle kwezulu. Asizweni umbono kamnumzana Themba Nkosi Moyo oyisakhamuzi emagedleni eGwanda North ngalolu daba.
Amanzi ayabekamba okungangokuthi alukana sinamadamu ayaneleyo besingathola uncedo kakhulu besilakho ukubamba kumbe ukuvuna amanzi ngesikhathi esidlulileyo kuhluphile kakhulu endaweni yemagedleni edamu lezibhesini yemasomoshe inkomo zinamathele kabuhlungu okuzwisa usizi ose abantu abalelele zinkomo ezingu-18 kumbe ukwedlula basele bangasela lutho izibaya babathini.
Izanuse zomumo omkhathi zithi zikhangelele ukuthi kube lezulu elilingeneyo lonyaka. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lonkosazana Judith Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esihlala kweLebhilithane esilwela ilungelo loluntu. Asizweni ngemsebenzi yakhe.
Mina inhlanganiso okuthiwa International Connection egoqela umhlaba wonke nje jikelele. Ngalapha kumzini okithengiwe Bradford. Ngiyasebenza labonkosikazi ababe bebalekile ku-human violence. Kwesinye isikhathi siyahamba sibathole bengela lapho okulala, abanye babezithwele bengala lapho okulala kungela furniture ngoba kuyabanda kule ndawo. So siyabancedisa ngempahla, ngezigqoko, ngengubo, ngokudla, umsebenzi engiwenza ukulapha kule Britain. Abasekhaya abangihambancedisa abaningi, ngiyancedisa abantwana i-school fees. Okwakathesi okwamanjena ngincedisa umama wanzalayo, nguye ngimncedisayo ngoba sonke nomama fanele sikhumbule omama abasizalayo ngoba sinapha nje kuyibo omama. So okwamanjena ngiyayakhela umama indlu, ngimgebhela lesibhorane ukuthi abe la manzi ahlale kahle. Kunjalo ngincedisa labanye abafelakazi ngoba siyazi ukuthi baningi abantu abashonayo beshona ngomkhuhlane we-AIDS. Basala bafikela abafelakazi belabantwana. Ngiyancedisa ngezicathulo ukubathengela izicathulo ezikolo abantwana ukuthi behambe begqoke izicathulo.
Uzithola ngaphi impahla lezi?
Umfundisi lapha eBritain abantu bayadonetha. Bayadonetha izinto benisengizithumele e-Africa. Nikeza abantu la, so ziyabe zidonethiwe. Amangisa donator ibadonate. Ibandle endikhokhela iZimbabwean Community Group. Silapho ke siyaqoqa izimali. Sincedisa abantu laba babe befelwe ekhaya. Abantu bayanikela sibili bayanikela. Siqoqanisa imali sithumezele abahlangene ekhaya ngoba nxa lwana oshoneliwe abantu besiza bezomkhalela kuyafanele ukuthi abantu bebuye abanikeze okunye kokudla. So siyabe sizama ukuthi sincedise. Kwesinye isikhathi abanye babeshiya izingane. Zame konke ukuthi singancedisa sikwasikane esusi kuncedisa but abantu bayapha.
Ekhaya siyabona ukuthi kuningi okuswelakalayo okufana lamanzi lokunye. Liphathisa ngani?
Silusizi kakhulu ngokwenzakala ekhaya ngoba thina napha amanzi silawo. But ukuthi abantu bayaswela amanzi okunatha belayinele amanzi esibhoraneni behlala amalanga bengalamanzi kulusizi kakhulu. IZimbabwe kube kulilizwe elihle kakhulu thina sikhulu. Xhumana siyaxhumana bakhona abanye uyabhadala imali lapha abantu bedilive igrosa lekhaya. Mina yami igrosa bengiyithenga nganika omunye e-South Africa, nganika abanye abangani bami e-South Africa bengithengele ihambe kumama. So siyazama ukuthi sincedise ukuthi njani abazali babe bevalele ezindlini bengavunye ukuthi behambe kodwa bebe lokudla ngoba bona bayenelisi ukuthi bephume beyezidingela. So kulezi nhlanganiso ezincedayo ukuthi bebambane labantu ababe belakho ukudla abakuthengisayo. Nalapha sibe sesifake izimali, kobo-World Remit, kobo-Mkuru, imali sihamba kulwana omunye lwana ngale sebedilivela. Ababe lamabhizinesi layo uyafaka imali la ukudla.
Kulokushukuluzana na ezindlini elihlangana lakho njalo? Ukuxwayisa abantu lokho okwe-counseling kuyasebenza yini?
Ukuhlukuluzana kuningi ezindlini. Ikathesi corona, kule corona le ngoba isikhathi esiningi umama ubesiya emsebenzini ubabe emsebenzini abantwana besikolo. Kathesi nxa bonke bekhona endlini bengazake behlale bonke bagcina sebedakeni. Ngalesi sikhathi se-corona sibone kule increase yokuhlukuluzana kwabomama labobaba. Kwesinye isikhathi abanye abazali labo babe bechaya abantwana lokhuyana okunzima kumbe ubaba sechaya umama echaye konke labantwana. Esikwenzayo ukuthi nxa i-government iyabasusa enxa ibanika indlu, thina esikwenzayo siyabancedisa ngempahla ngokudla langokubakhuthaza i-counseling. Ukuxwayisa abantu kuyasebenza. Imitshado eminingi iyachitheka kumba abantwana abaningi baba ngamahlongandlebe ngoba kuselabo anti ababaxwayisayo. Ukuxwayisa kuyasebenza. Ungazi umuntu engani kakulaleli but kusasa uzacabanga. Ikuthi kathesi sesingosima yedwa akunamuntu ongixwayisayo. Ngenza okusekhanda lami but omunye umuntu engabuye ethi hayi ngibone ngani lapha Madlamini okucabangayo uyalahleka. Lami ngizahamba ngikhanti kodwa ubeqinisile. Yinto umhlaba jikelele ususiwa ngoba akusela muntu olesikhathi sokuthi exwayise omunye muntu.
Lo ngunkosazana Judith Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esihlala eBrithani.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe isizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba igama Ntungameli Nkomo. Namhlanje sixoxa lomhlabeleli kamasikandi ohlala eGwanda uProsper Ndlovu, yena ohamba negama lokuthi ithosa elisha. Undlovu lithwasa elisha mpela kwezomculo ngoba leli lidlalade lakhe lakuqala. Lile ngoma ezilitshumi lantathu njalo isihloko salo sithi ukushesha kwenqama. Nangu undlovu ezethula.
Ngiyathanda ukubingelela kakhulu abalaleli bomsakazo nabalandeli bomculo nabo bonke abalandeli bethwasa elisha umhlaba wonke jikelele. Ngizalwa enqameni eWilongi. Ngiqale ukucula ngo-2016 yikho lapho sifika khona emculweni sikumbabazane brothers. Sase siphuma kumbabazane brothers sazimela sodwa eqenjini elithi ithwasa elisha.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi Xenophobia, Zinhle, Machichi, kanye lale ethi Abafana Bakamzilikazi. Isalade lakho Ndlovu uba ngalithola njani?
Siyatholakala kunombolo ze WhatsApp ezithi 0785016161. Ngizophinda njalo 0785016161. 24/7 isikhathi sonke noma inini ungafona sikhona lapha eGwanda naseBulawayo. Na ku Facebook siyatholakala ku Facebook page ethi ithwasa elisha, na ku YouTube na ku Instagram siyatholakala egameni ithwasa elisha.
Yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli?
Siyabonga kakhulu ngendlela elisamukele ngayo emculweni nendlela elithenge ngayo umculo wethu idlalade lokuqala. Lokho kusinikeza amandla ukuba nathi sikwazi ukusebenza sisiya phambili. Kwasinikeza amandla ukuthi sikwazi ukuphinda simphekele elinye idlalade. Engiyethembisa ukuthi ngizokuthokozela kakhulu.
UNdlovu uthi lelo dlalade lizaphuma ngoMpalakazi. Liphuma ke enkundleni ithwasa elisha ngale.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umzimba kamufi obengumhlabeleli olodoma umgcini Calvin Hliziyo obhubhe ngesonto edluleyo ubhodabhodisiwe namhla edolobheni lakoBulawayo. Ngaphambilini kokungcwatshwa kwakhe kusasa wathi usibonisiwe sitholewe iyasa osanda ukubhubha yena ungcwatshwe namuhla. Oliver Lelisayo, yimi usithandekile Mhlanga, ise Washington DC.